Mufananidzo 15. Murume aiva namaperembudzi. Mariko 1 ndima 40 kusvika pa 45. Rimwe zuva mumwe murume aiva namaperembudzi kureva chirwere chakaipa kwazvo cheganda. Akauya kuna Jesu. Akapfugama pamberi paJesu ndokumukumbirisa achiti, kana muchida munogona kundinatsa. Vamwe vanhu vaitya kuenda pedyo nomurume uyu nokuda kwechirwere chake. Asi Jesu akanzwira murume uyu tsitsi kwazvo. Akamubata ndokuti, ndinoda, chinatswa. Pakarepo murume uyu akaporeswa chirwere chake chamaperembudzi. Akafara zvokuti akaudza vanhu vose. Chivi chakafanana namaperembudzi chinotiparadzanisa naMwari uye navamwe vanhu. Asi kana tikauya kuna Jesu, achatichenesa kubva kuchivi chedu chose.